Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Thabo Kancube. Today on Live Talk, we are discussing the cost of activism for young Zimbabweans following the failure by 18-year-old Nicole Chabata to sit for her O-level exams after spending almost 3 months in prison without going to school. But first, in the U.S. election, vice presidential candidates J.D. Vance and Tim Walz meet today for their first and only debate. VOA correspondent Scott Stearns looks at what to expect when the candidates meet in New York.
Go back to San Francisco.
No one's there.
Tim Walz and J.D. Vance will debate on television for 90 minutes Tuesday with two moderators and no live audience. Vance is a U.S. senator from the Midwest state of Ohio who's running with Donald Trump. He says the debate is a chance to show how Republicans will improve the economy and secure the border.
It's an opportunity for me to get to tell the American people how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies can make them more prosperous, can make the world more peaceful, and can secure that southern border. If we do those things, we're going to win.
Walz is governor of the Midwest state of Minnesota and is running with Kamala Harris. He says Democrats are looking out for working-class Americans, unlike his opponent.
Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy.
Vance is a one-time Trump critic who won the former president's endorsement for his Senate run. Vance has since aligned himself with Trump's America First approach.
Now our enemies and a lot of Democrats call us populists, like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of working people rather than the powerful elites who hollowed out our middle class and sent us into stupid foreign wars, then sign me up.
Vance recently told European leaders they need to pay more to help Ukraine fight off the Russian invasion. Walz says Vance and Trump mean to relinquish U.S. leadership.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies. They weren't going to leave Ukraine to themselves.
Vance says Harris is hurting working Americans in favor of illegal immigrants.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here, and that's going to bankrupt this country and make it impossible for normal people to afford to buy a home, to afford to buy groceries, to benefit from that social safety net.
Walz says Trump's career in business and in politics shows he's only looking out for rich people like him.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom. That's what they do. Your costs go up. They repeal the Affordable Care Act and bring us back to pre-existing conditions. They cut Social Security and Medicare, the very things that keeps my mom out of poverty.
Tuesday's matchup is the last scheduled debate before the November 5th election, with early voting already underway in some states. Scott Stearns, VOA News.
As the anniversary of the October 7 Hamas cross-border attack on Israel approaches, many European countries are strengthening their calls for Israel to end its assault on Hamas targets in Gaza amid growing horror at the civilian death toll. Henry Ridgewell reports from London.
The Hamas attack on Israel on October 7th last year that killed 1,200 people prompted outrage from the country's European allies and an outpouring of support.
Now is not a time for equivocation, and I'm unequivocal. Hamas,
and the people who support Hamas are fully responsible for this appalling act of terror.
Israel responded with waves of airstrikes on Hamas targets and a ground invasion of Gaza. At the end of 2023, the Hamas-run health ministry said nearly 22,000 Palestinians had been killed. Concern grew over the civilian death toll.
Western government found it very hard to backtrack from the initial unequivocal support that they gave to Israel.
There was global concern over the lack of aid reaching Gaza. South Africa brought an ongoing case of genocide against Israel at the International Court of Justice in The Hague, supported, among others, by Spain, Ireland and Belgium. Israel insists it operates according to international law. Negotiations to secure a truce have so far failed.
Europeans don't have the leverage that the US has to actually do anything about it, apart from obviously potentially a diplomatic statement or trying to sponsor a diplomatic effort. But if there's no coercion exercised on the Netanyahu government, nothing was going to change.
In July, Britain dropped a plan to challenge an International Criminal Court arrest warrant against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for war crimes. In September, Britain announced it was suspending some arms sales to Israel.
Britain taking more steps to express its disapproval of aspects of what Israel is doing. Those are stinging in Israel. I heard a lot, I was there just just days ago, people saying, well, look, if it's a competition between security and international support, we'll take security any time. There's no contest.
Germany is Israel's second biggest arms supplier after the United States, but it too has suspended some exports.
Because it doesn't want to be dragged into a potential legal action.
After facing missile attacks from Iran-backed Hezbollah militants in Lebanon and Houthi rebels in Yemen, Israel has widened its military operations in recent days. European nations offered Israel unequivocal support in the wake of October 7th. After a year of brutal, escalating conflict, most are demanding an end to the fighting. Henry Ridgewell, VOA News, London.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, the price of activism in Zimbabwe has once again been highlighted by the case of 18-year-old Nicole Chabata, who should be preparing for her O-level exams. Instead, she finds herself facing a devastating consequence of her activism, a year's delay in her education. Chabata, one of the youths arrested on June 16 this year, together with other 78 members of the Citizens Coalition for Change, CCC, while commemorating the Day of the African Child, will not sit for this year's examinations. She spent almost 3 months in remand prison before being granted bail solely on the basis of her impending exams. Despite her release, Chabata's future hangs in the balance. Education authorities in Zimbabwe say because she missed classes for almost 3 months, she cannot sit for this year's O-levels because other candidates have already submitted their practical examination component, the Continuous Assessment Learning Activities, also called CALAM. Last year, 5 University of Zimbabwe students, Benjamin Wataza, Emmanuel Chitima, Comfort Mpofu, Lionel Madamombe, and Darlington Chikwena, missed their exams after being jailed for participating in a peaceful protest calling for the release of opposition politicians, including Jobs Kalam. To discuss this issue, we are joined on the phone by a human rights activist and Secretary General of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Mr. Robson Chere, who was recently incarcerated. Welcome to the show, Mr. Chere.
Thank you so much for having me.
Thank you. We also have Mr. Frankton Mourinho, a ZANU-PF activist based in South Africa. Welcome to the show, Mr. Mourinho.
Thank you very much.
We'll start with you, Mr. Chere. As you are looking at the challenges that young people face when they get into politics and activism, tell us about your experience as someone who has been through all this.
I can say that fight for labor rights as a trade unionist in Zimbabwe. It's not any easy work because trade unionism has been criminalized by the authorities or by the state, which is actually out of the constitution of Zimbabwe, which human rights defenders or trade unionists are operating lawfully. But when we want to exercise these rights, at the end of the day, we end up being abused. We are all sorts of abuses by the state, which is supposed to be actually protecting our work. Like for myself, I've been through a lot. I've been abducted several times. I've been arrested. I've been detained in prison. I've been tortured at the end of the state. But basically for defending labor rights, which are enshrined in the Constitution of Zimbabwe. Like recently, I spent 35 days incarcerated in the maximum security prison. But this is due to the nature of my work, which is protecting the teachers' rights or workers' rights. So it hasn't been, it's not an easy work to do. But either way, we know that what we are doing is constitutional, what we are doing is lawful, no matter how one they want to criminalize it. Of course, I suffered physical harm, physical torture, but I know my conscience is still remains clear. It hasn't been distracted because of my belief and what I stand for, and I will continue.
Thank you, Mr. Chere. Mr. Mourinho, we have seen many young people in Zimbabwe participating in human rights activism and some in unionism and some fighting for their rights as students. And a number of them have been affected by this. Some were arrested and couldn't write their examinations. We have the likes of Dr. Peter Magombey, who couldn't, at the end of the day, finish his studies at the University of Zimbabwe after facing challenges as an activist. What's your take on all this, Mr. Mourinho?
Okay, thank you very much. Firstly, I'd like to thank you for giving me this opportunity. What I can say is as a person who resides in a country, every country has got its role. It's not that one of each and every person needs to follow. That's one thing that I can say. First, let me talk about the issue of the students. if there are students, let's say, at an institution, be it a university or a college, they need to understand to know firstly the reason for them to be part of that institution. As well as if you are to talk of children, if someone is a child, basically a child needs to adhere as well as to listen to the parents or the guardians. So what then happens is that when you go to a nation like Zimbabwe, Zimbabwe is its own rules, it has got its own constitution, and the constitution needs to be followed just like in any other country. That's what I can say regarding that. So when you go, let's say, to an institution to go and further your studies, then if you try now to run away or to disconnect from your studies and try to follow something like the ethics being active, then you need to follow the proper channel. You need to do it in a more proper way, more that is legalized. You need to seek permission, and after taking permission, you need to do it in the right way. I think by so doing, you don't have any problem with the law enforcement authorities. That's what I think.
Thank you, Mr. Mrinyu. Vachere. Tanzwa va Mrinyu vachitaura va unza nyaya ye constitution kuteerwa kwe mbumbiro remtemo remuZimbabwe kuti vari kuti kana pakashikorwa mitemo mapurisa anosunga vanhu mutemo unosunga vanhu munozviona sei kana tichitarisa nyaya iyi vakawanda vechidiki vari kutarisana nematambudziko ekuti vapinda mubasa ramunoita iri remaunions kana kuti kurwira kodzero dzeveruzhinji kana kuti kupinda mune zvepolitiki matambudziko avari kusangana nawo inyaya yekuti vanenge vachikora mutemo here sezvo ri kutaurwa navamurinyi.
Handibvumirane nemi vari kutaura nekuti tikatarisa nyaya dziri kuitika kunyange kunyaya yevana vechikoro tikatarisa kunyange nyaya yamiko iyoyo tinoona kuti mutemo wedu unotaura kuti ine right to education inova 1775 and tikaona kuti mwana uyu akanga ari pagungano iro ra 16 June rekukomemoreta African Child but now toona kuti mwana uyu azotadza kuenda kuchikoro temu yese yapera mwana uyu haana kuenda kuchikoro ari mukati metorongo tosarisa zvekare ikodzero dzake dzekutemo maererano nebumbiro redu remutemo dziri kutotyorwa zvekare tosarisa nyaya yezeo zeo irait kana tikatarisa constitution yedu asi mwana uyu onyimwa bheo otadza zvekare kuenda kuchikoro kutyora kodzero dzirimo muconstitution imomo saka tiri kuona kuti constitution iripo inotaura marights nemitemo iripo asi tinoona kuti marights nemitemo iripo zvakangonyorwa tiritoona kuti state pacho zvayo ndiyo iri kutoshandisa maorgans of the state kutyora mutemo uwowo zvikati totarisa maactivist mazhinji tichatisa kunyange ini pacho zvangu ndikawanikwa ndichatorwa panhandare yendeg ndichienda kuvictoria falls ndikatotwa zvinova zvisiri mubumbiro redu remutemo kuti unotoshwa nevanhu vatumwa wozokanzwa mumaoko yemapurisa nevanhu vavotadza kuzviidentify vanhu vacho vaita izvozvo havasungwe ende wokanzwa kujeni wonogara 35 days uri muti kuri kuti maximum prison nemhosva yedisorderly conduct inonzi disorderly conduct inenge ichitongoudzwa nekuti hapana mhosva iripo kunyada kuudzama kuti vachenese zvavanenge vaita saka bumbiro remutemo ririko asi tiri kutoona kuti bumbiro remutemo ratinaro riri kutotyorwa zvakanyanya riri kutokanaswa zvakanyanya nevanhu vanofanira vachiprotekta mitemo iyoyo saka nyaya yataurwa nevatinavo pachirongwa handibvumirane nayo zvakanyanyisa nekuti tiri kuona kuti mastate institutions ndo ari kushandiswa zvekare kutotyora kodzero dzevanhu pamwe chete nekusaabhodha mitemo iri muconstitution yedu.
Tinotenda vachere vamurinyu inenge yakora mutoka iye vachere vari kuti aiwaka vasiri kutevedzera mutemo wacho estate vari kuti vapawo zvekare mienzaniso yekuti panowanikwa state ichikora mutemo ndepapi munoiona sei nyaya iye vamurinyu yamaunza mudarirwe
Right. Thank you. So, kind of interesting. So, Zimbabwe, kind of Zimbabwe, we now are not going to million. We are in the quarter of a And why singling out one child? It means that mana iye kana pachisungulo wa munhu wani anga ari panzvimbo isingatarisiro kuti mwana ange aripo. Mwana anofanira kunge aine kune vamwe vana achidzidza achiita zvinhu zvakanaka. And also like it shadow just yaraurwa nevataura kuzvinhu. Yataura nyaya yembiro yemutima tikatarisa yose chiri ite one. Inotaura iyo kuchi. A child can be arrested unless such issue by the police or what is considered to be the last resource, you see. Taka panike padaro kana munhu akaita mhosva tinotora panotorwa vanhu vese voenda vosungwa vobatwa kozi vanenge vafairwa papaparwa chi mhosva kana pachinzipo vana vaitembera zuva revana vechidiki kose pasina kutorwa vamwe vana izvozvo kutotaura kuti pasingulwa munhu wani problem. Let's not trend the wrong. The wrong is wrong. Can I let's say, Paragua, to Panufana, acknowledge no, but as a man, Anga Aripan, who is not a receiver, Mana Anga Aripo, and I want to find a large pizza, not to Mana Anga Agenda, only to demonstrate, cannot go in the Kuno, try with ideas which is wrong, which is one of the Makur. Here, the figure which Anga Ainda Pandio. Kana mchita uveni sewa kari wa Zimbabwe. Shuri veri izi kimono akawana chichaka naka chitwa ni mungu. Mungu kuenda chino piti. Hino shuri veri izi. Nini kato shkoko pana ini mshimba nime ino anu anu kwa ripo kare. Aftoru izi kwa ndini shuri mkwane kutoshka pero kai chachi na unaka ichi. Ichichaka naka ichi. Taka sema uplazi ni wana ichi. Mwana akenda kuchikoro. Anafana mta kuchikoro kuna pizza. Mwana kumana uenda kuchikoro. Wapo pinga kwa hita nisho. Kuchikoro uda uchabuta shumi. Sine isi ne umana. Dobile papu usaka. Kauti. And why sing it out? Rationalize. It means you are one to write a book. It's not enough. Not a rat.
Tinotenda vamurinyu vachere mataura matambudziko aripo kana kusitariswa kupinda kwevechidiki panyaya dzeactivism ndezvipi zvingaitwa kuitira kuti pange pachionekwa kuti kupinda mune zvematongerwo enyika activism nezvimwe zvakadaro hazvikanganise remangwana revechidiki.
Constitutional right kana kuti yatinoti ikodzero yemunhu pabumbiro remutemo inofanira kuremekedzwa and iduty rehurumende yedu kunge richiita kuti kodzero dzevanhu dzinge dziremekedzwa. Saka tikaona zvekare iri nzvimbo yava kumbunikidza kodzero dzachoni kureva kuti its now turning against citizens. Ndiri kutaura kuti Day of the African Child event ngerewana izuva rinokomemereswa newana tichitarisa history. Vandinavo pachirongwa avo vakambotarisa history yachoni ndodaira kuti vangadzidzisike zvikuru kuti sei mwana uyu akanga ari pazuva rakadai asi ozwarikwa amutorongo. Ava mutorongo machoni imomo kana ava mutorongo musungwa ane marights ake mwana akuenda kuchikoro. Ari mutorongo imomo aifanira kunge achipiwa kana kunzi zvikwanisiro zvekuti anga achidzidziswa asi izvo hazvina kukwanisira zviriko. Tiri kutaura vari kuramba nyaya yekuti bumbiro kuti kodzero dzevanhu dzinotyorwa dziri mubumbiro. Tinotaura nyaya yeeducation ekuti urumende inofanira kunge ichibhadharira vana chikoro izvezvi tine vana vatirikwanisa kunge vachibhadharirwa chikoro vakawanda pabhimu hurumende haisikupa vana haikupa zvikoro mari dzebhimu izvezvi vana vari kutsabva muchikoro kufanira kune national kune gore renzara school feeding program zvese izvi tikuratidza kuti ikodzero dziri kumbunikirwa tine vana vakawanda vari mumayunivhesiti vanenge vakati right to education vada kuiprotesta kuti kwakwidzwa mafees asi mafeesa ari beyond thei
tinotihavakwanisi
kuva chibhadharwa wakada kuprotesta zvinova zvinobvumirwa pabongero redo remutemo wanowanikwa wachasungwa zvikare saka mutemo uyu haufaniri kunge uchishanda kumbunyikidza wanhu kana kuti uchishanda kuti zvinoda nhingi kana zvinoda vakati nekuti ndo vari kutonga mutemo unofanira kuchengetedzwa senyika
kunekaaaakana
ndawanhu vanhu vaunoita uri kuta surveillance uri kuteerwa kuti vataurirei chokwadi vamirirere vashandi vataurirei nyaya dzekuti varairidzi vari kutambira mari shoma iri pasi pemuhoro inofanira inge ichitambirwa zvese izvi kuzama kumbunyikidza asi tiri kuti vanhu senyika tikateedzera bumbiro redu remutemo hapana chakaipa kuti even the children vana vadiki waite speak out their issues but ndochamisika kuti munhu mukuru anoya pachirongwa chakaita sezvinoti kuti mwana achafanira kupi achikomemoresa day of african child iye munhu mukuru ndiye aida kuti achikomemoresa vana
iriri
zuva revana
tinotenda vachere regai tipewo zvekare vamurinyu mukanya wekuti vange vachipindura tisati tapendera chirongwa vamurinyu manzwa vachiri vachitaura apa zvinoreva here kuti vechidiki ngavasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika kana nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu
chitanga regai nditaure pane lastipo njavataura vachiti ndatana vasaino celebrity handina kutaura ndichidaro handina kuti vana vasaende kunonopembera handina kutaura izvozvo then mubvunzo wamazondibvunza wekuti vechidiki havafaniri here kunge vachipinda mune zvematongero nyika kana chara vechidiki izwi guru inini nemazira anoita kana kuti munhu wechidiki wechidiki anofanira kunge ari chikoro achidzidza kana munhu akuita zvematongero enyika zvakutova kuti atokura anesarudzo yekuziva kuti orit apa pandaa kuchifamba ndichienda mune zvakadai ndichienda mune zvakadai bcause kana takusara tichi zvechidiki vechidiki anofanonge achidika pandewo zvechidiki achienda unodzidza kuchikoro kana akada kutaurawo achiona kuti pane zvaaninge achinzoda kutaurawo ari kuchikoreko kwaanojoma club dzakaita sedbet kwaanotaurirana nevamwe paudii hwavo not kuti muna anenge achinzida wechidiki yete achiwanika achiita zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru then pavo pega hatingamuti munhu anenge achiita zvechidiki so what I am saying is kuti vechidiki vanofanira kuitawo zvinoitwa nevana kana munhu akupindawo mune matongero enyika automatically anotonga mukuru omataurira angatonziriitiapapo
tinotenda vamurinyu sitatele sisikati kuti sibonge mnumzana murinyu kane lo mnumzana chere avangene kuhlelo lwethu lwanamhlanje lapha kade sikhangela khona ukuthi iindubo ezihlangana labasakhulayo ikakhulu abangena kwezombusazwe kumbe abalwela amalungelo oluntu ogoqela abanye ababe belwela ke amalungelo abo esikolo njengabanye abantwana esibone bebotshwa ngomnyaka wedluleyo e-University of Zimbabwe benelisa behluleka ukuthi babhaleke imihloliso yabo kanye lomunye unkazana obotshiweyo lonyaka wehluleka ukuthi abhale umhloliso wakhe we-olevu ngenxa yokuba engenzanga ke ikhala okuthiwa nguNicole Achabata okwanamhlanje sesitshaye kwazwela tisichenda vachere navamurinyu vapinda muchirongwa chedu chanhasi apo patava chikurukura nezvenyaya nezvematambudziko anosangana nevechidiki vanorwira kodzero dzeruzhinji pamwe chete nedzimwewo kodzero dzirimo pamutemo and that brings us to the end of our show and thank you so much for joining us on today's show signing off in Washington I am Tabo Kangudo.